manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 20, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vematunhu eMatevelerland neMidlands vocherechedza nhasi kutanga kwegukura hundi makore makumi mana nerimwe adarika. Chirwere chekolera choramba chichipararira munyika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munyika iyi zvichinyunyuta nekwazvinoti kuramba kuchichorwa kwekodzero dzava job scala nehurumende. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vematunhu eMatevelerland neMidlands vacherechedza nhasi kutanga kwegukura hundi makore makumi mana nerimwe adarika zvichitevera kuiswa kwemauto e5th Brigade nehurumende mumatunhu aya. Mukucherechedza zuva iri, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reIbechu lekaZulu raita musangano paFidelity Life Center muBulawayo nevana vakazvarwa munguva yegukura hundi avatoye masadzimba vachipawo matambudziko avari kusangana navo akakonzerwa negukura hundi. Senzira yekuedza kugadzirisa nyaya iyi, hurumende yakaparurawo chirongwa chichange chichitungamirwa nemadzishe mukuedza kugadzirisa kana kuyananisa dambudziko rakakonzerwa negukura hundi. Asi vamwe vari kuramba danho iri vachiti rakasiya kunze matunhu eMidlands neBulawayo, uyewo kuti madzishe ari kutungamira chirongwa ichi mazhinji acho akanga asati aberekwa munguva yegukura hundi. Gukura hundi inonzi yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vaurayiwa nemauto ehurumende. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata mutevedzeri wasachigaro weIbechu lekaZulu watamusanga Ncube.
These young people vanga vasinei nezvematongerwo enyika, asi iye zvino tirikuwana vachitambudzika kuti vamwe vacho havana madocumentations, ma birth certificate, thereby they cannot get employed, their own children cannot access schools because they are not documented. Saka nhasi tanga takafokasa kune vana vakazwarwa after or during the start yegukura hundi nemachallenges avanosangana nawo muupenyu.
Tinoona kuti hurumende yakaisa urongwa hwekuti machief anga achitungamira kugadziriswa kwaiyo nyaya yegukura hundi. Munotambira sei urongwa ihwohwo hwakaitwa nehurumende?
Isusu semusangano tiri kurangarira kukosha kwerole inofanirwa kuitwa nehurumende seiyo hurumende inova muridzi wemasoja akaita izvi. Vanhu vatiri kutaura navo mumanharaunda dzakaafektwa negukura hundi havasi kunzwisisa kuti nyaya iyi yakuda kubatwa nemadzishe. Chekutanga ungatarisa unotoziva wewo kuti madzishe akawanda munguva yakaitwa gukura hundi vaiva vana. Handingada kukupa maexamples emachiefs because vanhu vakakosha vanoremekedzwa, asi vakawanda vacho vatinawo isusu munharaunda dzakaitwa gukura hundi. During the time kuchiitwa gukura hundi vanga vachiri vana kana kuti vasati vazwarwa. And tiri kutaurisa kuti machiefs aivepo nenguva yegukura hundi iyoyo vaitosungurudzwa, vamwe vachitourayiwa. Isusu tiri kuzviona sekuti mavictims ndiwo ari kutaurirana ega, because machiefs ekumatevelerland nemaresidents vagari vekumatevelerland they are both victims dzegukura hundi.
zvi zvamunga kurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kungogadzirisa nyaya iyoyi ipere kamwe chete?
Isu taitarisira kuti dai nyaya iyi yaibatwa nemaretired judge vemuno nevekunze kwenyika, kuti kutangwe kwataurwa chokwadi rakaitika inonzi truth telling, tinga kuti dai vachibvumidzira kuti dzese nzvimbo dzakaitwa kukuraundi dzivepo muprogram. Midlands tinozviziva kuti kukuraundi yakavapo kuMidlands, but iye zvino madzishe ekuMidlands havamo muprogram. Bulawayo was also part of the geographical area yakaafikwa nekukuraundi, asi there is no program that is going to cover vanhu vanogara kuBulawayo.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro wesangano reIbhechi lekaZulu rinorwira kodzero dzevanhu vatamusa Nxanxube vari parunhare muBulawayo nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBritain zviri kuronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munyika iyi nemuvhuro unouya, zvichinyunyuta nekwazvinoti kubatwa kuri kuitwa nhengo yeCCC uye vaimbo vemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nehurumende. VaScala vave nenguva inodarika gore nechidimbu vari muhusungwa kujeri rechikurubhi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana, asi kusvika pari nhasi havasati vawanikwa vaine mhosva. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kuBritain vaChristian Katsande kuti tinzwe maonero avo paurongwa huri kuitwa nevana veZimbabwe uhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe avanoti vachange vari mumwe wevanhu vachange vachiratidzira nemuvhuro.
Urongwa uku tinge tichitarisira kuti tisangane nemusi wemuvhuro 22 January kuti tiratidzire paZimbabwean Embassy muLondon pakumbunikidzwa kwerusununguko nekodzero dzavaJob Scala, avo vava nemazuva nemhando vanenge vachikwanisa mazuva 587 vari muusungwa. Apa tiri kuratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, hatisi kungoratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavaJob Scala chete, asi kune vamwe vakawanda. Tinoziva kuti kune varume 9 vemutwakazi Republic, avo vakangosungigwawo vakafarirwa vakatungigwa mhosva dzavasina. Tinoziva kuti kune vamwe vakawanda vanongona kunge vakabudiswa mutirongo asi vari kuiswa kumajeri zuva nezuva.
Tiri kuona kuti vese vamuri kutaura varimuri kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari muZimbabwe, asi muda kuratidzira kumuzinda weZimbabwe kuBritain. Chichemo chenyu chinozwikwa sei? Chinove neudzamu sei?
Takanyanya kukosha kusvika kwemashoko, nekuti tikaratidzira tiri kunoku, tikange tasvika mukatarisa paInternational Law kana tangotosvika paEmbassy, zvese zvakangofanana nekuti masvika kunyika yacho. Ukatopinda muEmbassy yeZimbabwe pamutemo wepasi rese unongochinzwa kupinda muZimbabwe. Saka isusu kukunda kwatiri kuenda paEmbassy tiri kuti tichainda nezvichemo zvedu ipapo nenhunha dzedu ipapo, idzo dzachanopira kuvashandi veipapo, vashandi veZimbabwe, vashandi vehurumende yedu vanobhadharwa nemari dzetekisi dzatinobhadhara. Saka tasvika ikoko, iyoyo ibasa ravo kuti vachisvitsa zvinezvo kuHarare. Saka mashoko anenge asvika, uye kuratidzira uku kuchazoratidzirawo vamwe vanenge vari muZimbabwe. Uye tiri kukurudzira kunyanyanyanya vana veZimbabwe vari pasi rose kuti inguva yekuti tisumuke titaure zvinhu zvisina kumira zvakanaka zviri kuitika kumusha kweduko.
Muri kuratidzira nenguvai pamuzinda apa, uye inzira dzipi dzamuri kuratidzira nadzo?
Tiri kuratidzira nenguva dza12:00 masikati. Tinge tine petition uye pane statement ratichabudisa zvatiri kuda kuti zvinge zvichiitika.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe vari parunhare muKent kuBritain nestudio 7.
The Voice of America, VOA.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira panguva iyo dambudziko iri riri kunzi riri kuwedzerwa nekunaya kwave kuita mvura munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti pakuguma kwezuva musi wa18 ndira vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakawanikwa vaine chirwere ichi, vapfumbamwe muchitungwiza nevatanhatu mudunhu remashanaland East. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 nezuro kuti bazi ravo riri kuita zvose zvarinogona kuona kuti chirwere ichi chabatwa chisati chanyanya kupararira. asi vamujiri vaikurudzirawo veruzhinji kuti vaitewo banduko ravo kuona kuti nzvimbo dzavari dzashambidzika. Mukuzeya nezvekukwira kwekorera munyika, tabata mukuru wesangano rinorwira utano wakanaka recommunity working group on health vaitai Rusike.
Ndinodaira kuti zviri kuitika maringe nechirwere chekorera pari zvinezvi ireflection the reality iri paground. Nekuda kwekuti zvinhu zvinokonzeresa kuti korera ivepo, zvinhu izvozvo hazvisati zvanyatsogadzirwa. Tiri kutarisa kuwanisa vanhu mvura yakachena. Hongu mumadhorobha vanhu vanogona kunge vaine pombi dzemvura mudzimba, asi vakavhura pombi idzodzo mvura haisi kubuda. Vanhu ivavo vopedzesera vonochera mvura mumatsime. Matsime atiri kuona kuti munguno yekunaya tsvina zhinji dziri kukukurwa dziri kupinda mumatsime iwavo, mowanikwa utachiwana hunokonzeresa chirwere chekorera. Totarisa nyaya yezvimbuzi, tiri kuona kuti kunyanya mumadhorobha mune dambudziko rekuputika kwemasuweji. Masuweji wavo kana aputika munguva inoyi yekunaya zviri kukukurwawo zvekare. Chinokondaminata angava zvibhorani zvakacherwa muno mumadhorobha. Kumamisha tikuona kuti kune dambudzikowo zvekare rekuti vanhu vazhinji havasisina zvimbuzi. Dzimwe nguva vanhu vanoshandisa zvimbuzi vasingagezewo zvekare maoko. Saka nhau yeutsanana ndo imwe iri kukonzeresawo zvekare.
Asi dzokurudziro dzese dzamuri kupa varusike idzi pamwe chete nedziri kupiwa nebazi rezveutano, veruzhinji vari kutadza sei kudziteedzera?
Dambudziko riri kuita nderekuti hongu vanhu vari kupiwa dzidziso. Ingave dzidziso yekuti gezai maoko, vanhu dzimwe nguva mvura yacho havana. Ingave dzidziso yekuti fachaidzai mvura musati maishandisa, dzimwe nguva magetsi acho havana. Saka dzimwe nguva zvinonetsa kuti vanhu vange vachitevedzera dzidziso dzese dzavari kupiwa idzodzo, nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvavafanhu kunge vachishandisa vane zenge vasina.
Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vari kunzi vabatwa nechirwere ichochi muzuva rimwe chete, hungava uwandu hunotyisa here varusike tichitarisa uwandu hwevana vezimbabwe munyika yose?
Uwandu hunotyisa zvakanyanyisa nekuda kwekuti chirwere chekorera ichi tinenge tisingatombochitarisira mumakore atiri kurarama nhasi unou. Saka munhu mumwe chete chaiye akarasirwa noupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare zvinhu zvinofanirwa kutityisa tese. Senyikawo zvekare tinofanira kuramba tichitya nekuda kwekuti takambosangana nedambudziko iri mugore ra2008 na2009.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Mapoka ose ari mugungano retripartite negotiating forum kana kuti TNF akasangana kubva nemuvhuro kusvika nezuro chishano kuVictoria Falls mumusangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa ukama pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Musangano uyu wakapindwawo nevanyarikani vakabva kune dzimwe nyika dzinosanganisira South Africa neGreece avaipawo ruzivo pamafambisiro avanoitawo TNF munyika dzavo. Hatina kukwanisa kubata vehurumende kana vashandirwi panyaya iyi kuti tinzwe kuti zvii zvavakabudawo nazvo mumusangano sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Musangano weTNF kuVictoria Falls wanga wakatarisana tingati nezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti pagore rega rega tine musangano yatinoti consensus building, kana kuti musangano wokuvaka ukama sezo maparties musocial dialogue. Panguva yapfuura kwange kusina kutrustana kana kuti kuwirirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka pakuvaka ukama gore rega rega tinoita high level retreat yevatungamiri vemaparties matatu veLabour, Business nehurumende. Musangano waifanira kutoitwa kupera kwegore ra2023, saka wakazotenderwana kuti unoitwa pagore ra 2024 kutanga kwaro.
Ndezvipi zvikuru zvamuri kutarisirawo imi kuti zvichabuda mumusangano uyu sevashandi?
Sema trade unions takati pari nani kuti tigare tine maplatforms patinosangana neavo tinovashandira maemployers. Ndiko patinonegosheta kutanga kwegore, kupera kwegore, pakati pegore. Ndiko patinonegosheta zvekare kune mastructures akafana TNF nguva dzese. Tinosangana nematambudziko pakunegosheta, tobuda kusina zvakabata. Asi hazvirevi kuti hatidzokeri mangwana. Takazvitaura nguva yafura kuti tange tisati tafara nezviri kubuda kuTNF, asi izvozvo hazvirevi kuti hatichanegosheti. Tichatoona kuti tinoshapena maskills edu, kuti mamembers edu abenefit pahurukuro dzatinenge tichiita nevatinovashandira kana kuti nehurumende.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye tiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri webato reFreedom of Rights Under Sovereign Forum, Muzvare Manyara Irene Munyenziwa, avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pebato rakaumbwa nemapato mazhinji anopikisa munyika, ayo akanyorerana chipfumirano chemushandira pamwe munyaya dzekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo cheNational Electoral Reforms Agenda in Zimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti bato iri rinorevei uyezve richange riri kuitei munyika.
Bato remera zvichimirira izvo kuti National Electoral Reform Agenda ibato rinomirira kugadziriswa nekusimbisa bumbiro remutemo rinoona nezvesarudzo nekwikwidzo rekutongwa kwenyika nemapato akasiyana muZimbabwe. Rinotarisa nekuongorora sarudzo mukuvhota kuzvematongerwo enyika. Rinobatanidza mapato ese anoda kukwikwidza musarudzo yemaelections. Ibato rinotarisa kudzonganya munhau dzemaelections neongororo yekugadzirirwa kwemaelections nekuchengetedzwa kweconstitution mumafambiro emaelections panguva dzose, nekuona kuti kodzero dzevanhu dzayananiswa munguva dzemaelections. Inosimudzira mazwi emapato akasiyana anoita iwo mateachers unions, nurses nemadoctors, women's organizations, youth and students, ma-non-profit organizations like my human rights organizations, faith-based organizations, my civic society, my bizimisi, my farmer, my vendor, na iyo my ex-freedom fighters. Ibato, richaongorora kuti madzimai, zvirema, nevanotambudzika vateererwa here panyaya dzekodzero dzavo. Nera ichave izwi rinoshandiswa nevavo vasinganzwikwe nokuti havana masimba.
Mapato api ari mugungano iri uyezve zvakakosha sei kuti muwanikwe imi muchibatana?
Pazuva ranhasi mapato atiinawo akabvumirana kusaina gwaro renera ari kuti iwo MCD, which is Multi Christian Democracy, DA, which is Democratic Alliance, ZNRP, which is Zimbabwe's National Revival Party, UANC, which is United African National Congress, LEAD, which is the leader of the Labour Economists and African Democrats, DAVID, which is Divine Alliance for Vitalization of Inspired Development, FEES, which is Front for Economic Emancipation in Zimbabwe, NPC, which is National People's Congress, MPEG, which is Movement of Political Economic Revival Generations, MDC, which is Movement for Democratic Change, PDP, which is People's Democratic Party, PUP, which is People's Unity Party, ZIPP, which is Zimbabwe's Partnership for Prosperity, For Us, which is Freedom of Rights Under Sovereign Party, PZP, which is Patriotic Zimbabwe Party, PPPZ, which is People's Progressive Party Zimbabwe, the VANS, then ZEDPF, which is Zimbabwe for Excellence Development Patriotic Front. Ndovatina avo panguva ino.
Tinoona kuti mamwe mapato makuru anga asipo, izvi zvinorevei?
Pane mapato aripo ari kumatepeleland vatakamirira kuti tinzwe kuti ndivanani vari kudazve kujoina bato renera. Mapato asina kunge aripo panguva yekusaina ibato reZANU PF, uku kuriko kwatakaendesa invitation kuti vange vari party yenera. Ndamera iri kumirira vanhu veZimbabwe rese. Ende rimwe bato ratakatarisana naro ndere CCC ratakatumira zvekare vakambenge vachiuya mameetings atakamboita. Ende ivo vari kuti dzoo vasina kukwanisa kuuya panguva ino, they are part and parcel of us. So nekufamba kwenguva tichazange tichiona kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfananya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemuimbi ari mutambi wemafirimu nemadrama ane mukurumbira mukoma Elijah Madzikatire ava vari kushanya muno muAmerica. Tavabata kuti tinzwe kuti chii chavasvitsa muno muAmerica.
Tinotenda nekusipinzawo pachirongwa chinofadza vanhu kudai.
Tinotenda tisu. Vateereri vangada kuzwa kuti mukoma Elijah Tavabata vari kunze kwenyika yeZimbabwe, vari kuAmerica, chimbozwa kunzi vari kuAustralia. Zviri kufamba sei? Matama here kubva muZimbabwe maakugara kunze kwenyika?
Kwete, hatina kutama ba. Zvokushanya. Kubereka kwakanaka. Ndine mwana ari kuAustralia, ndiwo ndandashanyira ikoko. Takuda kudzokera kuZimbabwe, ari kuno kuAmerica ai expectawo mwana wake wekutanga mutsva, saka ndichibva imauya muonewo muzukuru muri kuno.
Asi mune zvamuri kuitawo here zvekunyora nemafirimu nezvimwe zvakadaro?
Isu hatiregeka isu. Hatirege, tinoramba tichingonyora kana tisingabudi asi tichingounganidza.
Vakawanda vanoziva muri mumafirimu nemimhanzi, asi pane mazuva tisati tanzwa zvitsva.
Ndine vakomana vandakasiya kuAustralia kuvanogara muSydney, vakabva kumusha ndive kuZimbabwe. Vanoridza chaizvo, vanokwanisa, vanogona. Takagara pasi tine dzimbo dzatoda kuita remix munguva inotera iyi pandinoenda dzokerako zvakare. Takuisawo pane zvinenge zvakuitwawo mazuva iwayo tichinja zvatakaitawo kare. Asi hatinyanyo kusiyanisa zvikuru pane chimbo chaunenge wakaita, munozowedzerawo ndo remix.
Mune mikanawo here yekubatsira vangange vachidawo havo kudzidza zvemimhanzi nezvekuekta?
Pandinodzoka kunyanyanya kuAustralia, kune vanhu vandakasangana navo kuchechi kwakaipinda vanoda zvikuru kuti tinge tichishanda navo nevana vavo vanogona chaizvo kutamba kunyanya zvekuridza magitare saka pachodzokera ndinoenda nemagwaro ekugarako saka tinenge tichibatsirana
Mwono mu America mune mumwe munyori achive zvakare mutambi wemadrama Nicky Zemura. Munhu wamakamboshanda naye tichiona maya madrama amaimboita. Kupinda kwamaita muno mu America mati mabata na here sevanhu vananyanduri.
Hongu Zemura ndakataura naye ari kuda kuti anditore ndiuye kwaari kugara ikoko. Toona kuti tingaite sei sandadzokera.
Mbiri ya muno zikana na ayo nde mumanzi fanike zvikuru mumanzi unonzi vana tinogumbura. Chinhu chamuri kutarisira here kuti muchadzosa kune vamazuva anoona kuti vana isitaka ichitamba chiri vana taane vana veduwo vatotarisira kuti vanongowo zvakare dzidziso iri mukambo ikako.
Ya, ndo imwe dziyo iri inofanirwa chaizvo nevanhu. Saka parimix apa ndo iri pamusoro chaiyo iyoyo vana tinogumbura.
Ndokuda zvakare kupa nhoroondo yenyu kune vakawanda vanongozwa kuti mukoma Elijah Madzikatire asi vasingazive kuti mwana weimwe nyanzvi shasha gamba rezvemumhanzi nemafirimu vasapiwe Madzikatire zvidzidzo zvamakawana kubva navabo venyu zvamuri kushandisa pari nhasi ndezvipi
vamadzikatire vamukadota vane vanhu vakawanda chaizvo vakadzidza kubva kwavari handisi ndegaidi kune vakawanda nanhasi vari kuitawo vamwe vakuita mitambo iyi kunzi mukadota ichitanga mazuva ano asi vakawanda chaizvo vakadzidza izvozvo iniwo ndinokwanisa kudzidzisawo vamwe vadzidzisana ndikaona mukana
totarisa nyaya yecopyright muzimbabwe vanhu vakawanda vana nyanduri nevaimbi vari kuchema kuti mabasa avo haasi kuvapa chouviri nenyaya yepiracy yavari kuti yauraya industry muzimbabwe zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo
ndinoona sekuti mastructures atinawo kumusha nezvandakaonawo zvinoitwa kuno hatichiri kumashure zvekuti kana kuti vana vanoda kuita mitambo yekuekta havana zvikoro zvekunodzidza kuekta tinoona zvangu pamagatara apa tine kana kuti nzvimbo mbiri noti yekubhuruwayo necollege of music muharare asi zvekuekta izvi hatina saka ndo zvimwe zvinokanganisa mitambo yedu piracy iriko zvayo ehe asi tiri kwese ungogona kutowana mari kana muno mumandiri muno iri mupiracy bat unowana mari nemwe mukana kwedu hakuna mabhuriji akadaro hatina ministri yega kana kuti bazi rega rinodhila nezvemaasi rakasanganiswa nezvebhora chiichi zvakawanda tingori tese mubudura imo
shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vari kuteerera nhasi
tinoti rambai makashinga nokuti kwedu kukao kumushao tarenda ririko havana chete mikana ine vamwe dzimwe nyika dzatiri kuona nhasi idzi asi ndinoti rambai makangobatirira tichasvika
vanga vari muimbi uye mutambi wemafirimu ane mukurumbira mukoma Elijah Madzikatire vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo kumakwikwe Africa Cup of Nations mutambo wekutanga watambwa nhasi pakati peAlgeria Algeria ne Burkina Faso wapera uri mangange 2-2 mutambo pakati pe Mauritania ne Angola uri pakati uye zvibodzwa zvakamira zvere 0-0 mutambo wekupedzisira uri kuuya pakati pe Tunisia ne Mali uyo uchatambwa manheru ano sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vanhu vekumatevereland vocherechedza kutanga kweguku rahundi makore makumi mana nerimwe adarika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Nithathele lithuba ke lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 zibandlela 2024 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje uZulu wemhlubulweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa eFidelity Center kubulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela khona ibutho le-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olegugu rawundi olwadala umphuqazwe.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele kathele lokuthi sesiqasha kuthi ukuhlanyela kanti lesikhathi sesihambile ukuthi kuhambe nxa singahlanyela kade akula sivule singasithola.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlaba omkhulu omkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Izibe umjiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emdlalweni womncintiswano wokudinga intshantshi zomdlalo wenguqu ezwakazi labensundu owenkezo ye-African Cup of Nations kumbe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. UZulu wemhlubulweni wemandebeleni lenkabazwe namhlanje umanyene enanza ilanga likamhla ka 20 zibandlela 1983 okulapho uhulumende owayekhokhelwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe athumela khona ivuyo lebutho ele 50 Brigade ukuyafeza uhlelo olwegugu rawundi olwadala umbhuqazwe owabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlubulweni wemathebeleleni lenkabazwe. Ukunanza leli langa abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu baqoqe inkulumo zokuhlaziya ukuphathwa kohlelo lokupholisa amanxeba awegugu rawundi kulabo abathintekayo balahlekelwa izihlobo labangani kulesi sihluku. Iningi elikade likulumbuthano owenzelwe eFidelity Life Center kobulawayo namhlanje lithi kalivumelani lokuphathwa kwalolu daba zinkokheli zomdabu. Umabhalane webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe yena kabasekeli ngijola kancane uhlelo lwezinduna lolu ngoba luchiya phandle abanye ikakhulu abakobulawayo okuzamele babuyele emakhaya emaphandleni ukuze bayezwakala labo imibono yabo. Kube kulaba sakhulayo abanjengoBenoni Ncube ongenela umhlangano walamhlanje othi njengabatsha lokhu bebuzwa ubuhlungu bombhuqazwe ngendlela abaphathwa ngayo nguhulumende. Kuthi ke labo abalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra bathi udaba lombhuqazwe uhulumende ulesandla esikhulu njalo kaluphathi kuhle. Abanye njalo abebandla lezaphu bathi uhulumende kabakhulule ekuthini bayizitha zikahulumende abaphele impahla yabo eyathathwa ngaleso sikhathi. Umbuthano walamhlanje ungenwe izinkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kaZulu uZulu jikelele lamalunga edalela ephalamende. Ngevikezayo uhulumende ukhangelelwe ukuqala okusemthethweni uhlelo lokuba izinduna zingene ebantwini zikhulumisana loZulu mayelana lombhuqazwe wegugu rawundi owenzakala ikakhulu emhlubulweni wemathebelele ndinothi le south kanye le inkabazwe kuthi ibulawayo lenkabazwe azikho kulolu hlelo osekudale ukukhathazeka lokwesaba okukhulu kuZulu abantu besithi uhulumende nguye owenza lesi sihluku sombuqazwe kungani echiya phandle ezinye izigaba zelizwe kanye lokuvalela intatheli zindaba lenhlanganiso ezizilwele ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu phandle kwalezi nkulumo zokuzwa imibono yabantu ngodaba lombuqazwe owathatha impilo zabantu abayidlula inkulungwane ezingamashumi amabili kanye lokunyamalala kwabanye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ntshweshwe,
lamlela mampawa kubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlapha omkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Abantu bathi lokhu sekubafaka kusimo esibi sendlala abalakho ukubhekana layo lonyanga. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zinduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi ezinengi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yi-full armyworm kanye le-webworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi be-agritex bakulindawo, izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukhansila wesiqintini sekatshetshethe uMnumzana Give me again moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelele selidle umuntu, abantu inhlanyelo bayithola nzima, bayithola nzima nje kunjalo inhlanyelo sokulobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuntu wenelana.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukagatshompo ongusabhuku uMnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu, sibi kakhulu ngoba izulu liphuze ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele ngathi sizokuthi sesiqasa kutho ukuhlanyela kanti sinesikhathi sesihambile ukuthi kuhambile mina singahlanyela kadesi akula sivuno esingasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Kusendlaleni okokuthi ngoba kasilandise kaphela kuzo.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engilime ngezandla ubusanda kusuka ngulumumbu wankoro kuphuma isibungu sakho asatsho sangena. So lenhlanyelo ukuthi namhla uqabange sekudliwe kusasa futhi uqabange amanye amagodi akhona acina vele sengasela lutho.
UManxube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo lendlala ikhulile besiphila ngokuthengisa uludo kathesi lokuthi ulude uluk uhambe uyethengisa kwabe sokungasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamthiya lobani.
Ngenhlupho ezifana lalezi uKhansela Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loManxube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritex esabelweni seMathebeleleni North uMnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende, bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihazwe emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo, lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala i-El Nino evangelwa ukuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo iza dala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wakho wembula.
Gukama,
lamlela.
Kwamanje wathi sizwe ukuthi uStandile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela uphathelane lentuthuko yabesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukukhathaza abesifazana labasakhulayo okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokusilela kwamanzi. Sixoxa lonkosikazi Mabel Mpala, umqeqeshi wenhlelo uWard 28 woBulawayo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ku Ward 28 okungabe kuxaka omama lamankazana indaba yamanzi. Kakulamanzi, amanzi siwathola every 7 days, at times 8 or 9 days or even 10 days. So umuntu ongumama natural wadalela ukuthi angahlalahlala ayirefresha ageze impijana. So nxa kungalamanzi for asithi at least 7 days, umuntu ongumama kuye kuba nzima kakhulu. Kulezi bhorane yes zikhona, ezinye ziyasebenza ezinye kazisebenzi, kodwa kabe sokulama line amakhulu okungangokuthi umuntu ongumama sephinda esiyathatha more hours eselangeni egcekeni emelele ukuthi echovise izigubhu zakhe angena khelele abuye ekhaya. Kuzokuthi olunye uhlupho olungabe lihlangana lama youth in general esigabeni sethu ontanga labasakhulayo. Sesingenelwe jikelele iZimbabwe yonke luhlupho lwama drug and substance abuse. Ilabo kabantwana be-Country Park abasalanga kulokho, bawelile phakathi kwechibilele libi. Sibabona nje belile abanye emgwaqweni, sokube sebekunathile kwabagenqula, sihlabele omunye lele nje, omunye sezimisele, ebafaneni kakhulu. Then emankazaneni sibona nje ukuswelakala kwento yokwenza, mhlawumbe no-youth center, akulanto yokwenza, okukhona ngama-programs abuyayo, ezinye nje inhlanganiso zama NGO azibuyi nsuku zonke, zibuya ngemva kwesikhathi. Kukanti la amanye amalanga abantwana babe bengalanto yokwenza, esingathi ngesikhiwa babe sebe-idle, bengaselanto yokwenza. Intsha ngabantu abasa aba hyperactive, bafuna ukuhlala nje besenza behamba-hamba bayele. So sebethatha isikhathi sabo besenza okungekho right for impilo yabo, for ikusasa labo.
Kuyini uhulumende angaphathisa ngakho ngalolu hlupho? Njalo sikhuluma nje, zikhona yini ezinye inhlelo alazo, ngoba sake sabona amapolice ephatheka ngokubopha abathenga labathengisa izidakamizwa.
Uhulumende ke kulokho bengakazi atsho ukuthi njengoba siyareporta, siyakukhuluma kumhlangano ukuthi singacela ukuncediseka, mhlawumbe kube lama-youth centers or ama-library angakhipha abantwana entertained. Besingakazi siphiwe isithembiso sokuthi sizenza lokho. Kuke kwaba khona ama-Wi-Fi akade khona ethubeni elidlulile, maybe some 3-4 months back. Abantwana abaningi besebezilibazisa khonapho kuma-Wi-Fi lawo, kodwa khonapho besasekuzilibaziseni. Sinanzelele futhi njalo enye ingozi ekade mhlawumbe singayinanzeleli njengabahlali, njengabazali be-Ward 28. Abantwana laba ku-Wi-Fi khonaphana besebevula lezinye izinto ezingayisizo, anti umuntu sele access to internet, besebevula lezinye izinto ezingayisizo, befundisana futhi okungangokuthi ukubuya kwe-Wi-Fi kuhle, kuphinde thina sithi wo sokukubi njalo, ngokuthi namba phela lo kade engakwazi sedonswa yilaba abakwaziyo bethi kulalokhu, bona lokhu efonini yami. So silokucela lokukhalaza kakhulu kuhulumende wethu ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi sibonisane ngentsha le esichabalala, sincedisane ngentsha le esesibona ingane sokulokuchabalala, sibone ukuthi singabagoqa njani, bagoqeke. Ngiyabonga.
Nxa ukhuluma ngama Wi-Fi, umnumzana Mthuli Ncube ekhankasela ukhetho usungule ezinye inhlelo ezigoqela ezezibholane khona ngapho e-Country Park, aziphathisanga yini?
Kwaba lobubelo sibili, there's a great change. Ilokishi likhululeke, this is the biggest location in Bulawayo and probably the second biggest in Zimbabwe. Abantu inamba yabantu population is too much versus amabhone akhona agejile, sibili amanye ahlelenza amanye aye adinga amaphilisi. Ayasinceda, I'll say ayasinceda, but we still need some more.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala, umxoxi wenhlelo kuwa 28 eCountry Park koBulawayo, ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Ephuma inkundleni lapho ke uSithandekile udedela kuChris Gande. Yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga Chris labalaleli bonke baka Studio 7.
Ungathini ngomkhathi?
Ye Chris, nxa sithi siyakhangela ama climatologist basitshela ukuthi umumo womkhathi uzahluka kancane ekuthini izulu esilijayele ukuthi lifike kupheleni kaOctober libe khona ngoNovember la ngoDecember kalisoze kube njalo andinxa uthi ananzelela uzathola ukuthi eqinisweni ikhona okwenzakeleyo nxa uthi ubucheka ezabelweni kakhulu eza southern part of Zimbabwe ubuthola ukuthi abantu abanengi by Christmas bebeloke bengakalimi ngoba izulu belingakenela ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahlabe umfolo. Kodwa ngemva kwekhisimusi sisecela kumnyaka omutsha lingani libe lokuqinisa laba khona. So nxa sithi siyaqhathanisa lalokho izanuse ebezisitshele sokhona sibona ukuthi hayi kuliqiniso ngempela and sikhangelele ukuthi mhlawumbe kusiya kunyangezayo phakathi kwayo lizabaleka izulu phose kube kuphela kwalo. So nxa ngithi ngiyananzelela mina ngibona naye okwakathesi indlela ababesitshele ukuthi El Nino iza kuba njani ngibona ngani okwakathesi ibe njalo ngempela.
Manje nxa sikhangele osokwenzakala khona lokhu ungabaxwayisani abalimi ngalesi sikhathi?
Isixwayiso sethu esikhulu okusokuqala bekuyikuthi ngalesi sikhathi esesikiso abantu akufanelanga ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi eside ukuthi zivuthwe. That's number one. Okwesibili, abantu kabahlanyele izilimo ezenela ukuthi zimelane lesomiso. So lapha nxa sikhuluma ngama varieties angathatha isikhathi ukuvuthwa, sikhuluma ukuthi laba bazafuna ukuhlanyela umumbu fanele bekhethe lokho abathi ngama early kumbe ngama ultra early maturing varieties. Kuzabasiza ukuthi ukuba khona kwezulu okukhona kathesi kwenelisa ukuthi izilimo zabo zimile zihlume zikhule njalo zenelise ukuthi zifike esikhathini sokuthi siyavuthwa. Okwesibili, nxa ngikhuluma ngezilimo ezenelise ukumelana lesomiso, ngikhuluma lezilimo ezifanana lonyawuthi, lamabele, lophoko, and lezinto ezifana lamajodo, lamathanga, lamakhomane, izinto ezizashesha zivuthwe and njalo zizanceda abantu ngesikhathi sokusika. So isixwayiso sethu esikhulu bese sithi lapha ekuphatheni kwezilimo siyaxwayisa njalo ukuthi abantu benze izinto ezizancedisa ukuthi ukuba manzi komhlabathi kungatshetshi kubaleke. Ngezinye indlela sithi moisture retention. Kuyakuthiwe abantu besebenze abo mulch kumbe behlanyele ngendlela lesikhona kathesi okuthiwa igatshompo and lapha abafaka ukufakeka khona umquba bewufake ngoba nawe uyancedisa ukuthi amanzi engabaleki. Yikho kuqakathekileyo ke lokho lokuthi ekuhlakuleni lapha abantu beqinise sibili so that izilimo zabo zingayenza ujikilo bhanqa lokhula okungenza ukuthi izulu litselibaleka izilimo zabo ziloke zingakakhuli ngendlela okufanele ukuthi ngase zikhule ngayo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Bese ngiqeda ngokubonga abalaleli abalimi kwindawo zonke nje zakwelakithi leZimbabwe ukuthi yisikhathi esinzima esikiso kodwa nxa singazilungiselela ngokweneleyo silandele izixwayiso zabalimisi lezanosi zomkhathi ngibona ngani la nxa kuzaba nzima sizeneliso ukuthi siphutshe leli bange sikilwa kathesi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Ngobo, ingcweti kwezokulima. Ayebesixoxela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Sibanene njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emdlalweni yomncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezwekazi lakensundu oyinkezo e-African Cup of Nations kumbe AFCON. Lo mncintiswano uqale kwele Ivory Coast ngeviki edlileyo mhlaka 13 Zibandlela njalo uphela mhlaka 11 wenyanga ezayo kaNhlolanja. Umdlalo phakathi kweTunisia lele Mali uphakathi osikhuluma kanje ozalandelwa ngophakathi kwele Mauritania le Angola. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Lonake lethu le isimuli yalo entsha. Iqembu leli lidabuka eTsholojo kodwa lisebenzela likwele South Africa. Nangu umholi walo umlungisi Ncube exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Bonani lonke balaleli beStudio 7 obingelelayo umlungisi Ncube umholi weqembu leKing Garia and the Great Challengers ijaha elizalwa eTsholojo esigabeni saseGaria. Nanso ingoma yethu entsha new ithi itoyitoyi ngoba besitoyatoya kakhulu ngayo. Ma ningayilalela kahle ngizayizwisisa mntwana ukuthi hayi bemtoyatoya eningamazi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangithola ku 0695911800. Uyakwazi ukungithola njalo ku Facebook, ungacheka nje Mlungisi King Career uyakwazi ukuxhumana nami. YouTube ngayifaka yaba yodwa kodwa ayiyonali. Kanti ke ezinye angakazifaki ku-YouTube, so zisatholakala kini zonke iy'ngoma zami.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli.
Sicela isapoti abantu bekwazi ukuthenga ama-original, abantu bekwazi ukuthenga ingoma kumnikazi wezingoma, ukwenzela ukuthi naye elangazelele ukulenzela okunye okumnandi kusasa njalo akhule.
Kembali ukholisile umculo weqembu elizwiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa singekehlukani wathi sihlobo sikhangele ezinye ebezihamba phambili. UZulu wemhlubelweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa iFidelity Center kobulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela i-5th Brigade ukuyafeza uhlelo lwegugurawondi olwadala umbhoqazwe. Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Zibe ngutyikelo bhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano we-African Cup of Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo umphrasethi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.